dare raka tonga kuti pane mukana wekuti mushakabvu isharai mukana kufa kwake kunogona kwakakonzereswa nemapurisa mushure makunga arohwa dare rakaonawo futi rikati umboo hwakabuda kubva kuna chiremba unoratidza kuti munhu akarohwa pasi petsoka hapaburitsi umboo hwekuti munhu arohwa saka mapurisa anogona kunge akarova mushakabvu pasi petsoka sezvinotaurwa vari kuda kuzoviga umbowo hwacho hwekuti munhu akanga arohwa kuti usaoneke dare zvakare rakataura kuti nyaya yekushayika kwasharai mukana yakanga isina kuferefetwa zvakanaka nemapurisa
nechikonzero chei
nekuti mapurisa epachivhu pachivhu CID vanova ndivo vaipomedzerwa murufu rwake ndoo vakanga vatora nyaya iyi vari kuiferefeta saka naizvozvo dare rakataura kuti panofanira kuitwa macriminal investigations kuti paonekwe kuti mapurisa ari involved munyaya iyi haana kupara mhosva yecalpable homicide here dare rakabva rati zvekare mainvestigations aya anofanira kuitwa nemapurisa asiri muprovhinsi yemashonaland east
mungaziva kuti mapurisa anopeta riini urongwa hwekuferefeta nyaya iyi kuti itange kunzwikwa zvakare kumataka
handingazivi kuti mainvestigations anokomplitwa riini nekuti anoitwa nemapurisa saka naizvozvo I can't say kuti anokwa riini kana kuti anopera riini but ndinotarisira kuti anoitwa nekukasika
ko pane chiri kuitwa here kuti mhuri iripwe
mhuri yemufi yakaisa masamanisi muhigh court havari kuda kuti vabhadharwe mari na commissioner general na minister of home affairs nemapurisa ari involved munyaya iyi mari loss of support yekusupportwa kwavaitwa nemushakabvu asati ashayika nekuda kweconduct yemapurisa aya